manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 27 2025 makatirira ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau vodziviswa kuita basa ravo nemapurisa kumatare kuri kutongwa mumwe wavo Blessed Muhlanga. Muzinda weAmerica muZimbabwe woita musangano wekudyidzana pakati penyika iyi neZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhak kuVictoria Falls. Ko chii chiri kupa kuti kukanaya muguta reHarare munenge mave kuitwa donga watonga muzinda wenyuchi mumigwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi mapurisa anodzivirira mirijonga anga akazara panze pedare ra Major Street reRotten Row muHarare pange pachinzwikwa chikumbiro chemutori wenhau Blessed Muhlanga chekuti atongwe achibva kumba pamhosva yaari kupomerwa yekupesvedzera mirijonga. Izvi hazvina hazvo kumisa vanhu vakawanda kupinda mudare kunoratidza kutsigira kwavo Blessed. Asi mutongo hauna kuzopiwa sezvanga zvakatarisirwa neveruzhinji. Godwin Mangudya anotipa zvizere.
Mutongi ange achifanira kutora mutongo vafarai gwitima vanzi havana kukwanisa kuuya sezvo vange vaenda kurufu. Izvi zvaziviswa nemutongi Marehwana Zvogofa gweta ra Blessed vaChris Mike vanoti hapana zvavangaite havo kana pafiwa asi zvinopa kuti Blessed agare mutirongo kwenguva yakareba.
Usiku hwaanorara ari muhutapwa huri kuramba huchiwedzeredzwa saka chishuviro chedu kuti dai waro zuva remutongo rasvika tanzwa kuti matarari kuti chii pamusoro peusungwa.
VaMike vazivisawo kuti vachuchusi vasvitsawo kudare zvakabuda mutsvakiridzo yavakaita mushure mekunge vagunun'una kudare kuti Blessed haana kubatwa zvakanaka paakasungwa.
Hazvina kukodzera kuti titaure zviri mukati meripoti iyoyi nekuti mutongi akanzwa bail application. Mutongi akati ngapaitwe ongororo haasati aona ripoti iyi nekudaro tikazotaura nezviri mairi.
Asi mapurisa anonzi ange achirambidza vatori venhau kutora mifananidzo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vashora kushungurudzwa kwaitwa vatori venhau magweta nevamwe vange vauya kudare.
Izvi zvinonyadzisa, zvinosvodesa. Zvinonyadzisa kuti mapurisa anouya achimbunyikidza vana veZimbabwe vauya kuzoona nyaya yatingati it's of national.
Vanhu vakawanda kusanganisira vatori venhau vapinda mudare nhasi kuzoratidza kutsigira kwavo Blessed. Vange vari mudare vanosanganisira gweta vamunyaradzi Gwisai vakambomirira Zengeza West mudare paramende vaJob Scala nemutungamiriri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume. Mumwewo ange ari mudare ndewechidiki mubato reCitizens Coalition for Change Stephen Sarkozy Chuma uyo ati ange auya kuzotsigira Blessed pamwe nekutapwa kwenhau kwakasununguka.
So tauya pano kuti tizosupporta musolidarity navamuhlanga nokuti nyaya yamuhlanga inyaya iri mubumbiriro mutemo inotaura nyaya yefreedom of expression. Saka zvinorova izvo kuti kana majournalist vachisungwa kuita basa ravo rekuti vaite kuzivisa vanhu zviri kuitika munyika. What more about isisuwo zvedu vanhu in general?
Hatina kukwanisa kubata mutauri wemapurisa Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Blessed akasungwa nemuswe muvhuro mushure mekuzvipira kumapurisa. Ari kupomerwa mhosva yekuburitsa panhepfenyuro yeHeart and Soul TV mashoko akataurwa nenhengo yeZANU PF uye ari murwiyehondo yerusununguko vaBlessed Geza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vatadza kutungamira nyika uye vanofanira kusiya basa kana vatadza vobviswa. Mune monya yange iri kumatare dare repamusoro reHigh Court nhasi razivisa kuti richanzwa nyaya yeJudicial Service Commission iri kupikisa mutongo wakapiwa neZimbabwe Media Commission, Zimbabwe Media Commission Public Information Committee wekuti ipe mutori wenhau Mulondolozi Ndlovu zvakabuda mubvunzo dzevatongi vedare repamusoro dzakaitwa gore rapera sezvinodiwa pasi pemutemo weFreedom of Information Act yave kuzonzikwa musi wa20 kurume. Ndlovu ari kumirirwa navamhike avo vati
saka nhasi zvaitika ndezvekuti dare ranonoka kutanga nokudaro magweta anomirira mapato akasiyana vanga vaine dzimwe nyaya dzakakosha dzakavamiririra. Tazvisa chikumbiro chekuti dai nyaya iyi yaitwa mazuva mashoma anotevera.
Mune monyaya dare reHigh Court razivisawo kuti nemusi wa13 kurume richanzwa nyaya yevanozviti ndivo munyori webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vasengezo chavangu yekuti vasadzingwe mudare reparamende. Vachavangu vakadzingwa mubato mushure mekubatwa nemhosva yekusaremekedza bumbiro remutemo rebato apo vakabvisa pazvigaro kuparamende dzimwe nengo dzebato iri. Vachavangu vari kuti vakavadzinga vaWalsh Mincube havana simba rekuita izvi vachiti havasiri mutungamiriri uye panofanira kuitwa sarudzo itsva dzevatungamiriri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kuVictoria Falls uko vabatana nameya wedhorobha iri vaPrince Moyo nevakuru vebhanga reNMB kuchingamidza vanhu vanodarika mazana maviri vari kupinda musangano weSouthern Africa US Exchange Alumni Summit. Musangano uyu wakanangana nekusimbaradza kudyidzana munyaya dzezveupfumi pakati peAmerica nenyika dzemuSadak. Vesangano reAmerican Chamber of Commerce in Zimbabwe vari kupindawo musangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe ari kupinda musangano iyi uye akapindawo muzvirongwa zvevechidiki vanowana mukana wekunodzidza kuAmerica cheMandela Washington Fellowship muzvare chiedza mulingwa kuti tinzwewo maonero avo.
Summit is summit yema programs, my exchange programs, ano fundwa neveku nyika yeku America, kuno kuti chihostwa embassy yeku America iri muno muZimbabwe. Inenge ichingosanganisa ma programs akawanda wanda, it's not just about program imwe chete. Pane ma programs akasiyana akaita senge Fulbright Foreign Student Program, pane Youth Autonomy Fellowship, pane Mandela Washington Fellowship, nema regional Young African Leaders Initiative chapters. Ese waima programs wayayo vanhu vanenge vakaenda kuma programs aya vakavapedza vakavakompita vanenge vakuchinzi alumni, they become vanozva vava a part of a group of vanhu vanonzi ivo ma alumni of this G of ma programs iwaya.
Akakava kechingani chirongwa ichi chichiitwa ichi?
This summit ndeyekutanga summit yakadai kuitika kwayo, ndosaka chizonzi inaugural. But it's the first of its kind. Yeah, you come on home with Victoria Falls, which is the first ticket to boost our tourism industry. Yeah, to showcase the best of Zimbabwe and the Ghanaian engineering and the Kunza, and the Kunza, the Kunika, which is why we are one of the Kunika, and the town in the Victoria Falls.
It's your chinang, but you kuru kuru, but you wrong by it in the Chekutu Kudini.
Kunga Nakayaita, Irkiza, Kunga Nija, ma leaders, ma entrepreneurs, ma innovators, you know, they say baba over and over there kuti vauye under one roof ndiko kona kutaura zvikare umwe anenge anezikana nevanhu anonzi Terry ari iye in the agro economy business, you know, one question is in Jakasiana Siana, Tinabo Pano, Takasanga, Tete, and the one group, which are the T. Sangani, T. Venema partnerships, and the program, you know, really under the theme Advancing Innovative Solutions to Global Challenges. Sakatina Tisangana, Tichuone Sana, Nezi, Rikuiti, Katicha, Muda Tinema Solutions, the Kutikanata, Kana, Patos, Vokera, Tino, Kuma communities, Ebi, Tichino, Betra, Kutagina.
Muzvare Chiedza Mulingwa vanga vari parunare ku Victoria Falls na Ivan Zininga we Studio 7. Vateereri tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA show na WhatsApp channel yedu uye pa Facebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA show na motifarira kana kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link yekuti mukwanise kuenda pa WhatsApp channel ye VOA show na. Govana ine vamwe nhau dze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzaka. Vagari vemuguta reHarare vari kuchema chema nekuda kwekusafamba zvakanaka kwemotokari mumugwagwa mizhinji dzinobva pamwongo weguta iri zvikuru sei kana kwanaya. Vamwe vanoti vari kuzosvika kudzimba pakati peusiku nekuti motokari dzinenge dzangoungana panzvimbo imwe chete dzisingafambe. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Mumwe weavo vari kuchema nemotokari dziri kutadza kufamba zvakanaka muguta reHarare kana kwanaya ndiva Peter Nyapetwa, mugari wemumusha wevazhinji weAppworth, zvekare vari munyori wesangano rinomirira kodzero dzevagari vemunzvimbo iyi reAppworth Residents Development Association.
Kangonaya chete muguta reHarare kutyaira kwavo kunenge kwakukacha madzi vanenge vasingatateedzi mitemo inofanira kunge ichichedzwa mumugwagwa ende njodzi mumugwagwa dzinobva dzawedzera.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe United Deregulated Commuter Operators vaFrederick Maguraminga vanoti makombi anofamba zvakanaka muguta asi vanakurira nyoka menyu kune vemishikashika nevanhuwo nje vavati ndidzo nhubu.
Ma private motorist mune vanhu vari kupaka vachiita madhira avo whether ndeye forex I don't know. Vanongopaka pavanoda pasina kana kumakwa, havana mari kana vanobhadhara kukanzuro. But same people unonzwa vachiti makombi, makombi. Nyika yeZimbabwe ngatiregerei kungoti kana tisina hunhu toda kungorasira nyaya kumakombi. Kumakombi kwaane hunhu, ngatichivaombererai maoko.
Dzimwe nguva vachikairi vedzimotokari vanogara pamigwagwa kwemaawa anodarika mashanu parwendo runomboita maminitsi makumi matatu motokari dzakatsikirirana kunge hove dzemugaba dzisingafambi. Izvi zvinokonzerawo kuti mota dzinobatsira veruzhinji dzakaita semaambirenzi dzinodzimura moto nedzemapurisa dzitadze kufamba nyore, izvo zvinozoisa upenyu hwevamwe munjodzi huru. Vanhuwo zvavo vanotadza kusvika kudzimba nenguva kuchitiwo mafuta edzimotokari anopera munhu asina kwamboenda zvinozopinda muhomwe dzevatyairi. Vamwe vanoti chiri kupa kuti migwagwa iite wada watonga muzinda wenyuchi inyaya yekuti vanotyaira makombi nemishikashika vanenge vachiita nhange mutange vachida kuti vaite nzendo dzakawanda kuitira kuti vatambirewo mari iri nani pazuva. Asi vangoni katsvairo sachigaro wesangano runomirira varidzi vemakombi muHarare reGreater Harare Commuter Operators vanozviramba.
Zvinotaurwa nevanhu kuti mari dzinogona kunzi mutyairi ngave ne 120-150 idzodzo tinodzinzwa asi isu hatidzioni. Mari dzatinoona $60, $70 imari shoma shoma pane mari dzinotaurwa. Mafambiro anoita mota kuenda nekudzoka anenge achizikanwa zuva rega rega. Saka mari dzatinotara dzine dzakatotarisa zvese izvozvo kuitira kuti tisape pressure yakanyanya kuvatyairi vedu.
Mutauriri weZRP mudunhu reHarare Inspector Lakmo Chakanza vayambirawo veruzhinji kuti varemekedzewo mapurisa anenge ari pamharadzano dzemigwagwa achibatsira kuti motokari nevanhu zvifambe zvakanaka.
Sometimes isusu hatidi kuteerera kumapurisa aya anenge ari pamaintersections. Tofaini kuti mupurisa anenge achipa madirections mumunhu achitoitawo zvaka. Asi tikangotarisa nekuteerera zvinenge zvichitaurwa nemapurisa ari pamaintersections papa, zvinhu zvedu zvinotirerukira.
Mutauriri wechikamu chehurumende chinoona nezvekufamba zvakanaka pamigwagwa cheTraffic Safety Council of Zimbabwe, amai Lucy Kuwandira, vakurudzirawo vatyairi vedzimotokari kuti vatevedze mitemo yemumigwagwa.
Zvatiri munguva yekunaya zvakakosha kupanana mikana wekufamba tichitevedzera mitemo yakatarwa muhighway code yekufamba zvakanaka pamigwagwa. Zvakakoshawo zvakare kuti vatyairi vasiye tsika yekuvamba mamwe malanes ayo atinoti pachirungu creation of third lanes kuitira kuti tisaite congestion yakanyanya pamigwagwa.
Mutauriri wekanzuru yeHarare Vastin Ligama vakaudza Studio 7 kuti dai kanzuru ichipiwa mari inoringana nehurumende kubudikidza nechikamu chezinara zvichida dai migwagwa ichigadzirwawo sezvo mizhinji ichinzi haichina kumira zvakanaka izvo zvokanganisa mafambiro edzimotokari. Asi vamwe vanoti hapasi kuda kungogadziridzwa migwagwa chete asi kuitambanudza kuti ikure vachiti motokari dzawandisawo muguta guru umu. Dambudziko rekuungana kwemotokari panzvimbo imwe muHarare runowanzoitika mangwanani nemanheru oga oga vanhu pavanenge vachienda nekudzoka kumabasa. Dambudziko iri rinozonyanyisa kana kwanaya sezvo mimwe migwagwa ichizotadza kufambika yazara nemvura iyo inenge isiri kuraswa nekuda kwekuvhara kwemigero inofanirwa kunge ichiita basa iri. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti vanhu vemuHarare vaseke zvavo vachiti kana kwanaya motokari dzemuguta ravo dzinofuta dzotadza kukwana zvakanaka mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weVatican wazivisa kuti Pope Francis vave kuita vachinzwa zviri nani kunyangwe vachiri muchipatara mavakapinda kubva muswa 14 kukadzi. Itsvo yavo inonzi yange isina kumira zvakanaka inonzi yave nani. Asi vanewo chirwere chemapapu nechikosoro. Pope vakatanga kutungamira maRoma muna 2013. Mugupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanhu gumi nemumwe vafa, vamwe makumi matanhatu vakakuvara mushure mekunge paita kupitika muguta reBukavu pamusangano wange uchiitwa nevakapandukira hurumende veM23 avo vari kutsigirwa neRwanda. M23 yakatora guta reBukavu mavhiki adarika. Kusungwa kwemutori wenhau weAlpha Media Holdings Blessed Mhlanga achipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kwakonzera gakava munyika, vamwe vachitsigira danho rakatorwa nemapurisa asi vamwe vachiri shora. Blessed akasungwa achinzi aida kupesvedzera mhirizhonga paakataura nemurwiri wehondo yerusununguko ari nhengo yeZANU-PF vaBlessing Geza vari kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ngavasiye basa nekuti vakundikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaGodfrey Kurauone pamwe neGweta vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza akatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vanoti kudii nekusungwa kwemutori wenhau uyu.
Chekutanga ndinoti hurumende haina chayakaita kana chayakatadza. Mapurisa kunyange achibhadharwa nehurumende anoshanda akazvimiririra semapurisa. VaMhlanga vakaita dambudziko rekuti vari kufungidzirwa kuti vakatyora mutemo. Zvinozoonekwa nedare kuti mutemo wakatyorwa here kana kuti hausi. Zviripo ndezvekuti nyaya yavaMhlanga iri pakati nepakati pekutyora mutemo nekusatyora mutemo, pekutyora kodzero nekusatyora kodzero. Saka tikatarisa nyaya yavaMhlanga hazvireve kuti hurumende ndobasa rayo, asi iri kuedza kudzivirira vanhu kubva mukupinda munyongano nekuda kweyatikati pachirungu irresponsible reporting.
Vakuraone manzwa zvataurwa naDr. Mavaza.
VaMhlanga havana mutemo wakatyora. Pajournalisti vane kodzero yekuinterviewa ani naani wavanosvira kuinterviewa. VaMhlanga vakainterviewa vaGeza. If there's anything that was said chaikonzera mhirizhonga kana chaitangisa vanhu chakataurwa navaGeza noti navaMhlanga. VaMhlanga only what he did was his job kuinterviewa vaGeza. And secondly, VaMhlanga havasivo vakatransmita anything. Whatever was transmitted was transmitted by HSTV inoshandira vaMhlanga. VaMhlanga havasivo owner of HSTV. VaMhlanga havasivo director or CEO of HSTV. VaMhlanga is just a mere journalist of that organization. So zvinondishamisa kana iwo ZANU-PF kana kuti mapurisa akundosunga vaMhlanga nokuti kwanzi kambani yenyu yabudisa mashoko akati nakati nakati ezisa vaMhlanga ndiye CEO. Tachipiri mkoma chonga. Takambo zvione zvabugabe vachiri president. Handina munhu anakaona akasungwa kuti waite interview namaiya. Handina munhu anakaona akasungwa kuti waite interview namadzina mutsvangwa. Kana waite interview namatimadanda. Huwe hovete the that time. Vakaragenesa mugabe. Asi takuzviona nhasi pana munangagwa. But ivo patime yavo amunangagwa vachida kutorapwa kuna mugabe. Vanhu vava vakati vahovetezi avo vakaita mainterview asingaperi zuva nezuva. But none of them was arrested. From the president, vakura kuti vamutanga vaita mbosa nekuti vainterviewa mahovetereni. That's so wrong.
Regai tinzwe kuna Dr. Mavaza. Pindurai tinzwe Dr. Mavaza.
Chokutanga ndechekuti panguva yamugabe vanhu vakasungwa vamatemadanda vamahiya vakasungwa namuchatondera mahovhesi akaungana mudare achichema vakasungwa. Havana kusungwa namugabe vakasungwa nemapurisa pane mutemo waunenge vachikora. Kana tichitaura nekunonzi kukura pakutengesera nhau dzedu tinotarisa nyaya mune dzimwe nyika zvakaita seamerica kana kuno kubritain ukataura nemunhu anoonekwa nenyika kana kuti semuterrorist ukapublisha zvaanenge ataura kana kuti mashoko avataura unosungwa. Al Jazeera yakatobhanwa muamerica mazuva aBin Laden payanga yaendera mberi ichitaura zvaanenge ataura zvaanenge aburitsa yanga isadiwe munyika dzakawanda nekuti ainzi uri kuburitsa mashoko anokonzera nyongano munyika ino. Saka mashoko akaburitswa navamuhlanga ane potential yekukonzera nyongano muzimbabwe. Ndokusaka mapurisa avatora kuti vabvunzudze ori dzakamira sei.
Vakura uone tichiona zvaitika izvi mungaona here vamwe vemasangano enhau vachitya kubata nyaya dzakarerekera kune dzaiburitswa navamuhlanga idzi.
Ndadera nyaya yenyu mukoma jonga ndoda kupindura vamavhaza kuti vakasumba vana mahiya kana matemadanda ndiyo vakasumba edzo veterans bekozi ndo vanga vatora mashoko ainzi vegovernment anosungisa havana kusunga majournalist. Chechipiri mukoma jonga mubvunza vanobvunza ZANU-PF iri kuita izvi kutsikidzira majournalist kuti arege kubudisa kutsemuka kuri kuitika muZANU-PF. Vari kuda kutsikidzira majournalist kuti arege kutora nhau yezviri kuitika muZANU-PF. Kurwisana kuitika muZANU-PF ndokwavakubatikisa kurwisana majournalist. Munhu wese atye kutova nezvazvo.
Dr. Mavaza, tipete chirongwa. Chii chiri kuitawo kuti mapurisa anga achizoenda kune vanhu vakatambira nhau vasingasunge vageza?
Vageza iko zvino munhu ari kutsvagiwa nemapurisa. Saka vanoda kusungwawo. Isu tiri kuti takaita kuti vasungwe vamuhlanga tichazobuda pachena panopinda nyaya yemudare. Asi vanofanirwa kuzoratidza pachena kuti pane umboo here hwakakwana hwaita kuti usungwe. Saka iko zvino izvi tingatambirira kuona umboo hwacho.
Vakuraone.
Inini like what I always say nguva dzose ndezvekuti vanhu vezano kana mungaapa mukana kutaura vanotaura zvamunoona kuti amanyepo nepasipo vagodfeda zvakadifendeki vakakuudzai kuti avapameta bridging pasina rwizi. That's who they are. But chokwadi anochiziva Mavaza kuti kusungwa kwaBlessed Mhlanga hakuti pamutemo nekuti vamusungira mhosva yasina kupara. Blessed Mhlanga haana mhosva yakapara as a journalist. It's his duty kuburitsa nhau whether nhau wadzifarira kana unaodzifarira. That's your own business.
Aho vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira uye vaimbovakanzura kumasvingo vaGodfrey Kuraone vari parunare kuTexas muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa mangwana kuita musangano nemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky kumuzinda wavo weWhite House muno muWashington DC. VaTrump vanoti vari kuda kuti vanyorerane chibvumirano neUkraine chekuti vapiwe zviwanikwa nezvicherwa zvemunyika iyi semuripo wekubatsira kwakaita America nezvombo muhondo pakati peUkraine neRussia. VaZelensky vanoti vanoda kuti America izvipirewo kuti ichavabatsira mukudzivirirwa kwenyika yavo uye kuti vatenderwe kupinda mubatanidzwa wenyika dzakabudirira wekuzvidzivirira weNATO. Asi vaTrump vari kuramba izvi vachiti zvekuti nyika iyi ive nhengo yesangano reNATO ndizvo zviri kukonzera hondo. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai.
Kazhinji tinoziva kuti relationship iri between Britain ne America yakabva kure and vanodyidzana mune zvakawanda. Saka mukutaura kwavo nhasi ndofunga vane vachitaura nekusimbisa kwemarelations avo nehondo yakanyanya kuUkraine nezviri kuitika pasi rose.
Tombotarisa nyaya yemitero, mungaona zvichizewa here pamusangano uyu?
Ndokuzvona zvichitaura, ndosaka paya Britain yakaita inonzi Brexit nokuti yaida kubuda muEuropean Union ichida kunegotiate madeal ayo oga. 25% iri kutaurwa iyi yekuisa pamaEuropean Union inenge ichigadzirisa maekonomi yenyika dzakawanda nokuti vanenge vachidyidzana mune zvinhu zvakati wandei. Uye tinoziva kuti like manufacturing zvemota maparts mazhinji anobva kuEurope. Saka ehe, kutaura kwavo nhasi vanenge vachainkluda nyaya idzodzo dzematarifu.
Tombotarisa kuti mangwana mutungamiri wenyika yeUkraine vaZelensky vachange vari muno muWashington vachisanganawo zvakare navaTrump. Munoona vachizozeya nezvei vaviri ava?
Tikuona kuti vakawirirana musuno nenyaya yemare earth minerals kana kuti hupfumi wepasi kana nagoridhe kana zvimwe zvakadaro zviri muUkraine. Saka ndikuona kunge iri nyaya yekutanga nokuti Ukraine yakabatsirwa neUnited States zvakanyanya munyaya yehondo yavo neRussia and vachataura futi nenyaya ndofunga yekupinda muNATO iyo iri kupishidzira nyaya yekurwa kwavari kuita neRussia.
Munoona pachizobuda zvinooneka here? Nekuti tinoona kuti pakatomboitwa mimwe misangano uye zvevaZelensky vachikumbira ivo kuti vange vari pamisangano iyi inoitwa pakati peAmerica neRussia.
Ndirikutoona zvichobudirira nokuti inini maonero angu ndinoona kunge vaTrump vanoshandisa pressure negotiation tactics dzokuti munhu wese anenge ane kuchema kwake kana maonero ake anouya achitora zvinenge zviripo noti zvaanenge achida. Saka kutaurirana kwavachaita uku kunenge kuchabudisa zvakawanda uye nekumisa kwehondo nokuti tikuziva kuti vaTrump vachasangana futi nevaPutin mazuva ari kutevera.
Vatimu Ringai vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanga vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari kuOhio muno muAmerica. Iko zvino tochimbonzwa kubva kuvateereri vedu.
Maswira sei. Tuda kutaura panyaya yevanhu vakafira kuStilfontein. Vamadziripi vadii kutora mafotos evanhu ivavo? Toziva zvedu kuti pachivanhu chedu kutumira mafoto evanhu vakafa hazvitenderwi pasocial media, but apa yanyaya yekutsvaga rubatsiro. Munhu anogona kuzotorekoganaiza munhu wake aona foto, because kuno kusouth africa vakawanda vanhu havatomboshandisi mazita avo, plus vanhu vakawanda vano vasina mapepa. Saka kuti woziva kuti munhu wangu pamwe ndiye anga ariko, maybe matova ne 7-10 years akabva kumusha. Saka mukatumira mafoto togona kuti batsirei futi, munogona kuti kuona kuti hama yangu.
Vana mukomanda nanoka wande nanoka mablessings Zulu ndechiti aiwa basa ramunoita ibasa hombe, basa rinorema. Saka zvinoda kutendwa izvozvo zvamunotiitira kunga muiti zvisa zvinoitika mukati mwenyika yeZimbabwe, nekuti imo chamo mukati mwenyika yeZimbabwe chokwadi chacho yacho havachifariri. Asi imimi muripo pakubaya panhongonya chaipo chaipo kuti nani nani uri mugomba nari pasi pemvura ange einzwa zvazviri kuitika kubudikidza ndimi. Dai manga musipo ingadai ari mahwani. Saka ndokutendai
pasudo 7 muri sei apo, munodakara here, munotamba here apo? Inini ndiri kuchema chemawo ndiri kuno kusouth africa, but ndiri kuchema chemawo nyaya yeZimbabwe kuti hei, Zimbabwe dei vakwanisa kudzakisawo mutengo wemapassport, ngekuti mapassport haasi kutoreka, ari kudhura apo. Inyika isina mabasa, tinenge tichidawo kuenda kune dzimwene nyika tishande. Tava kuguma hei kunana South Africa unono kuti haakudzingirirwa sembo, akiita kuti netsuro remapurisa unono havichambotoshandi. Saka hei, tinobatokumbira kuti veminista vemapassport passport dei vakandiyayayo vakwanisa kuzvizwawo zvachema changu zvandiri kubuya. Passport ikamboitawo 500 rand hai inenge iri nani, kwete mari dzinobhuyiwa idzi. Aa, pakashata pakashata. Ndini gweja wechipare.
Mangwanani akanaka pastudio 7.
Aiwa, tinotenda zvikuru kune vakwanisa kupinda muchirongwa chedu chanhasi, kungoti nguva ndo yadyanana. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutaura nemadzimai nezvavari kuedza kuita kusimudzira upenyu hwavo kunyangwe zvinhu zvaoma munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vatori venhau vodziviswa kuita basa ravo nemapurisa kumatare kuri kutongwa mumwe wavo Blessed Muhlanga. Tashka kumagume ichirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC ndichiti. Murare shakanaka wa tereri. Ndo kusia emina taboka ngube munaudze. Isindebele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 27 kuNhlolanja 2025 ngotaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are used to the behavior either kuthi uyagula umantshi kumbe kuthi akona sokube le something just to prolong its delaying tactics. Ugeza nxa ekhuluma about a compromised judiciary. These are the kind of things that we are talking.
Umthetho ndaba namhla ohlehlise isinqumo sawo phezu kwesicelo sentathali izindaba uBlessed Mhlanga esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail kulandela ukubotshwa kwakhe ngomvulo.
So for the first time ever, because alumni from different countries, over 10 different countries in Africa, ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi yini okusihluphayo.
Isigodlo seMelika eZimbabwe siqhuba umhlangano omkhulu oweSouthern Africa US Exchange Alumni Summit eVictoria Falls. Umongameli Donald Trump uthumangameli Zelensky wakale Ukraine uza kuya eWhite House kusasa ukuyasayina isivumelano sokuba eMelika lembe amatshali gugu atholakala kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthetho ndaba namhla ohlehlise isinqumo sawo phezu kwesicelo sentathali izindaba uBlessed Mhlanga esokuthi akhulule ngemali yesibambiso ibail kulandela ukubotshwa kwakhe ngomvulo esethweswa amacala okwethula imbiko ephehla udlakela. Abachuchisi bathi uMhlanga wephula umthetho weCriminal Law Codification and Reform Act kungxoxo azenza lelunga lezano PF Central Committee umnumzana Blessed Geza. Yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuke embusweni. Umantshi uFarai Gwatima ubemele ethule isinqumo sakhe namuhla, kodwa umantshi obebambe isikhundla sakhe wazise inkantolo ukuthi uGwatima uzakwahlulela ikusasa ngoba namuhla ubeye emfeni. Igqwetha likaMhlanga lithi kumele ekhululwe ngoba ebotshelwe ize, kodwa abathuthisi bathi kumele eqhubeke evalelwe ngoba ulakho ukuphazamisa abafakazi phambilini kokuthethwa kwecala. Sixoxele igqwetha umnumzana Pardon Tafumane.
We are not surprised by that kind of behavior. We are used to the behavior either kuthi uyagula umantshi kumbe kuthi akona sokube le something just to prolong its delaying tactics. Ugeza nxa ekhuluma about a compromised judiciary. These are the kind of things that we are talking. They do not put the welfare of the accused person at the heart of everything. All these are delaying tactics, and it's very unfair. Ukuthi in the 21st century in Zimbabwe, we still have a very compromised judiciary that reports to politics. It's sad. Kube kumele nxa kathi umantshi engakwanisi ukubuya efelwe, yeah, imfa no one knows kuyayenzakala, but she can send someone to read i-judgment yakhe ukuthi hayi mina ngithe umuntu kaphi ibhele kumbe kancitshwe. And it's said ukuthi we still have ukuthi umantshi nguyozamelemelelwe nxa engekho, a decision can't be passed. They can give it to someone else to do that. It's unfair. And what is leading to is kusasa kuzothi akho usegulile, so that this guy spends another weekend in prison. That's where it's leading.
Kusasa khonapho ubona ekhululwa ngebail yini?
We have seen from previous cases, abantu who are viewed as being against the establishment, vele kabakhululwa. Ibhele nale yezaba isigwebo sakhe. Up until he gets to the High Court, and from the High Court, Supreme Court, iloko ibhodi injalo, encitshwe ibhele. And also, nxa kuyukuthi ngaba le nhlanhla laye bemnike, it will be on very strict conditions, which will make his job difficult, if not impossible, to do as a journalist. Those are the two extremes. Angibone phi uyibhele. Ngizabona kusasa manje naloyo engabuyanga, and then spending the next weekend in remand prison, and then thereafter, sokuthiwa khona izitori zabe zokuzibuya. Angaphiwa, it will be on very strict conditions. Angibone ebuyela emsebenzini. Uyabe sebemvala umlomo ukuthi engasakhulumi, can't do anything.
Umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Kusenjalo umthethwandaba weHigh Court lawo uhlehlise ukuhluzwa kwedaba olwakhwezwa intatheli izindaba uMlondolozi Ndlovu, yena ofuna iJudicial Service Commission iveze imiklomelo eyatholwa ngabantu abakhethwa ukuba ngabahluleli balenkantolo ngemva kokuvivinywa kwabo phambi komphakathi nyakenye. UNdlovu waphiwa imvume yokuthola imininingwane le yiZimbabwe Media Commission, kodwa iJudicial Service Commission iyakuphikisa lokho. Kudaba olufanayo, inhlanganiso yeReporters Without Borders ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthwalise nzima intatheli zindaba. Ithi ele Zimbabwe likusigaba sokulikhulu lamachumi ayisithupha 116 phakathi kwamazwe alikhulu lamachumi ayisithiyangalombili 180 kungalani yokukhululeka kwentatheli zindaba emhlabeni wonke jikelele e-Global Press Freedom Index esanda kwethulwa. Inhlanganiso le ithi uhulumende kaMnangagwa uqalise ukuthwalisa nzima intatheli zindaba kulandela ukhetho lwaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Ezinye intatheli zindaba ezike zathwaliswa nzima nguhulumende nguHopewell Chingono, uGarikai Mafirakureva, loWisdom Mutsungayiri ababesethweswa amacala ahambelana lezombusazwe. Kodwa uhulumende uthi zikhululekile intatheli zindaba eZimbabwe. Isigodlo seMelika eZimbabwe siqhuba umhlangano omkhulu owe Southern Africa US Exchange Alumni Summit eVictoria Falls, okulabantu abafika amakhulu amabili ababekunhlelo ezigoqela eMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, iHerbert Humphrey Fulbright Fellowship lezinye. Umhlangano lo ukhokhelwa ngomele eleMelika eZimbabwe uAmbassador Pamela Tremont, otshele abasemhlanganeni lo ukuthi kuqathekile ukudlelana kwaba bekunhlelo zonke zeMelika ezithuthukisa amazwe achiyeneyo. Abasemhlanganeni lo badabuka emazweni achiyeneyo asezansi ye-Afrika. Sixoxe lomnumzana Ben Germain Ncube, omunye wababekuhlelo lweyali.
So for the first time ever, alumni from different countries, over 10 different countries in Africa. Ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi yini okusihluphayo njengabasakhulayo, and sibonisane ukuthi singakulungisisa njani. Abizwa ngesikhiwa ama-solutions, ama-sustainable solutions.
Yes, ngathi baningi kanganani abakhonapho emhlanganweni lo oqhatheke kangaka?
Abantu abangu-200 from 10 different countries.
Ye, kuyini okutholakala khonapho nxa liqhuba umhlangano wenu? Ngathi kuzaphumani?
Ngibona ngani okuzaphuma kakhulu lawa esiwathi ngesikhiwa ama-collaboration. Sifuna ukuthi abantu besebenze kanye, abantu abaseZimbabwe, abaseSouth Africa, abaseMalawi, amazwe wonke lawa ahlangeneyo lawa. Sifuna ukuthi besebenze ndawonye, becabange ndawonye ukuthi kuyini esingakuyenza sonke ukuthi ilizwe lethu ne-continent yethu iphumelele. So siyakhayela ukuthi ma iphela le summit, abantu abaningi abalapha bazaba besebenza bonke ukuthi bebe lama-project, lama-initiatives amaninginingi azasincedisa sonke.
Abantu abaningi abangena inhlelo lezi batholani? Asithi-ke ongene kuyali uyabe phuma lani khonapho?
Bazuza i-training lemfundo ukuthi bebezwisisa ukuthi izinto ezinjenga i-leadership, i-development,
entrepreneurship okwa mabhizimusi ukuthi bakuhambisa njani. Lokho kuyabanceda ukuthi masele buyele ngkhaya bevele America ihambe beqhubeka lo msebenzi abakade bewuyenza, kodwa bebe bekwanisa ukuba ne-impact enkulu ukuyenzela lokho abakade bekuyenza. On top of that, mabesuka basika belawa esiwatsho ngesikhiwa ama-networks. Kusitsho ukuthi yabo sulabantu abaningi okwanisa ukusebenza labo abakancedisa ngezi zonke izinto oyabe uzama ukuziyenza. Bengabe ngama-business partners, abanye babe ngama-experts benolwazi ezinye izinto wena oyabe ungazazi. So lawa yiwo ama-benefits aphumayo from ukuba yi-exchange alumni.
Yes, ngathi wena wawuyali wawungaphiwa ngikhona njalo watholani kwizifundo zakho?
Mina ngangena ku-Mandela Washington Fellowship and ngayenza ngo-2022. In fact, sasiqale ngo-2021 kodwa yaphospona ngoba bekule COVID-19. So azange sikwanise ukuhamba emazweni, kodwa uthe ebuya u-2022 sakwanisa ukuhamba sazuza leyo training eqakathekileyo. And engikuzizileyo mina personally ngama-collaborators, yonke into engiyenzayo there's at least one umuntu oku-exchange alumni engisebenza laye. So you find ukuthi khona lokho was the best advantage for me suka kuprogram le, ngoba singilabantu abokusebenza labo, abantu abanolwazi ukuyedlula mina.
Lo ngumnumzana Ben Germain Ncube obaxoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseVictoria Falls. Abanengi asebathatha umhlalaphansi bathi lanxa bethakazelela umthetho omutsha osalungiswa okuthi isikhwama samapentsheni sizimele sodwa, izisebenzi zikahulumende zithi zikhathazekile ngemali ephansi eziyiphiwayo njalo umthetho lo awukuhlolisisi lokho. Ungqwele Dube usethulela lolu daba ekobulawayo.
Abakade bebuthene kobulawayo emhlanganweni obuqhutshwa ikomiti yephalamende ebona ngezisebenzi zikahulumende izolo bathe imali yomhlalaphansi abayithola ebangela ukuthi beqhubeke behlupheka, ngakho bafisa lomthetho ozasungulwa obelakho ukuthi iholo lihlale lihlolisiswa njalo likhutshulwa uma kulesidingo. Unkosikazi Ain Mtamburi Dube owayesebenza kugatsha lwezempilakahle uthi nxa ungelayo kuncedisaye uyabe usenkingeni enkulu kakhulu.
Ngimele ngibhadale irenti, i-city council, ngimele ngithenge izesa, ngimele ngiyebona udokotela, ngimele ngithenge amaphilisi, ngimele ngidle.
Abanengi bathi bathola imali engaphansi kwekhulu lamadola emelika engeneli ukuthi bakhokhele indleko zabo kumasipala kanye lokuthenga ukudla. Unkosikazi Priscilla Mpofu weluveve uthi ubona umthetho lo osalungiswa umuhle uma imali yezisebenzi ingasoze intshontshwe.
Provided singabi iZimbabwe le esiyiyo eyokuthi ziyathi imali zethu sesivumile khona ngakho phezulu zibe zicuthwacuthwa.
Owayesebenza kugatsha lwezemfundo umnumzana Webster Sibanda ukhale ngokuguquka komthetho awulawula ukuthi osechiye umsebenzi uhola okungamachuma esithupha lasithupha ekhulwini 66% kumholo otholwa ngulo wenza umsebenzi ayeku engakaphumi. Uthi ukuhlanganisa abantu bahole okufanayo akulunganga.
The payment at that time was 2/3 of what those in your previous grade were getting. But what happened later on, 2021, bad reverse, we about punch and we are now all on one pension, which is very unfair.
Abantu abaningi basukume baphuma umhlangano uqalisa besizwa ukuthi umthetho lo uqondane lezisebenzi zikahulumende kuphela. Omunye wabo ngumnumzana Meshack Ngulube owayesebenza kololiwe othi badane kakhulu ngokuthi sebecezwa ngoba induba abakhangelane lazo ziyafana lalezo ezabasebenzela uhulumende.
Thina sinama problems amaningi. Impension yangkhona esiyihola is less than 200 after working for companies for more than 30 years. So namhla besicabanga ukuthi sizabuya lapha kukhulumela ukuthi ndiyengezele imali.
Ilunga leParliamente leMakhandeni loveve umnomzana Decent Bajila oyingxenye yekomiti yethapha imbono yabantu kulolu hlelo eParliamentary Committee on Public Service Labour and Social Welfare uthi lapho asebehambe khona ukugoqela ePlumtree lupane kanye leBulawayo abaningi behluleke ukwehlukanisa phakathi kwalabo abasebenzela uhulumende lamankampani azimele odwa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingungcwele Dube.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. IVatican ibika ukuba uPope Francis ulele kuhle namuhla njalo sekungani uyaphepha kancane kumkhuhlane wamaphaphu kanye lowezinso. Uselemimaviki amabili lengxenye esesibhedlela. Ele South Africa lithi likhathazekile ngokwehluleka kwamazwe akumanyana we-G20 aqhube umhlangano omkhulukelelo lizwe ukuphuma lezinqumo ezibambekayo ezokwenqabela ukukhudumala komkhathi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika umongameli Donald Trump uthi umongameli Zelensky wakwele Ukraine uza kuya eWhite House kusasa uyasayina isivumelwano sokuba eleMelika lembe amatshe aligugu atholakala kulelo lizwe. Kodwa uZelensky uthi kulokunye okumele kulungisiswe bengakasayini isivumelwano lesi. Isivumelwano lesi siza kupha eleMelika ilungelo lokwemba amatshe aligugu kwele Ukraine njengendlela yokubhadala izikhali ezaphiwa ele Ukraine ezokulwisana lebutho leRussia elahlasela lelo lizwe kusukela ngomnyaka ka-2022. Ukuhlasela lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngibona sibili ngathi umhlangano uza kuba khona. Ngibona ngathi uthenge ngolwesihlanu. Nxa esitsho ukhangela angathi kwesinye isikhathi angathi kakwazi ukuthi uyabuya, kwesinye isikhathi angathi uyabuya. Engubonayo ukuthi awusoze ube mnandi umhlangano wakhona ngoba ungathi upresident we-America uyeyisa lo upresident we-Ukraine nxa ngimkhangela ukwenza kwakhe. Ngikho kumele ungathi lo owe-Ukraine kufanele ukuthi abuye azeguqa lapha phambili kwenkosi.
Baba Mthombeni, umhlangano lo njengoba ukhanya sengathi uza kuba ugxile kakhulu kudaba lokwenjiwayo Ukraine, libona sengathi udaba lolu luzaphuma njani? Kungaba lesivumelwano esiminjani esiza kwenziwa phakathi kwababili laba ngesikhathi behlangana?
Angithi nxa ukhangela kuhle sokubonakala ngathi uTrump ungathi usefuna ukuhlawulisa, kungathi ukuhlawulisa ukuthi sanginika imali eningi sekufanele ukuthi lilethe enye imali. Yikho ke khonapho abasebekhuluma ngakho njengoba babengamnxusanga kulwalo umhlangano wokuqala engena labameli be-Moscow. Ngilapho embona khona ukuthi lokhe kungathi kufanele ukuthi yena azizwe lo president we-Ukraine engathi ungaphansi, angathi ubeqala, angathi kufanele ukuthi anenga, angathi kufanele ukuthi atshelwe ukuthi lokhu kuzaba yilokhu, lokhu kuzaba yilokhu.
Umnumzana Raphael Mthombeni ulandela ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Ubesecingweni leStudio 7 eseDallas khonapha eMelika. Zimbabwe! Namuhla kuhlandla lengxoxompikiswano yethu sihlaziya udaba lokubotshwa kwentatheli izindaba yephephandaba leNewsday lomsakazi ongamabonakude o-S. HSTV uBlessed Mhlanga owetheswa amacala okwethula umbiko okhuthaza ukuthi kube lodlakela njalo olokhe evalelwe esitokisini. osithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Witness Dube ilunga lebandla lezano PF endawonye lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha njalo engomgcini sihlalo we-Abameli Lawyers for Human Rights onguye osungula lingxoxo.
Intatheli ndaba nxa sikhangele nje ngelihlo lengqondo umuntu osebenzayo osebenzela into okuthiwa yi-media house, i-media house e-registered eZimbabwe. So nxa yena esenza umsebenzi ngendlela awenze ngayo sithi right kulokuthi ukuphambanisile esingakuvumiyo futhi kebe kukobani ukuthi hhayi i-target siyi-an individual not i-media house. That's the first thing. Secondly, how would I start it in the way it constitution is near factor over the media house in Amalungelo in terms of Section 61. Over the ingathisesibuyele emuva in terms of being a constitutional democrat.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube, ungathini ngokwenzakalayo?
Kukhona okungafanele kuphendule leso sihlalo, kodwa okumele umqabaseni ukuthi amalungelo akhe onke njengonezindaba kumele alandelele, akumelanga ukuthi ahlukunyezwe, akumelanga ukuthi ethethe amacala angaphandle kwalokho umthetho ovumela ukuthi akwenze. Ngakho i-interview yakhe nobaba uGeza ingaba ilazo impahla ezingatholeka ezingafuni ukuthi siyihlele siperekethele ukuthi onezindaba kumele babele nokukhululeka okugcweleyo ngoba yikho bantu abalulekayo. Kodwa ngaphezu kwalokho nakonezindaba banezofo kunokuthi babekwazi ukuthi basebenza kuphakathi komthetho kungagudlisi lapho okungathi ukuthi kumise khona ukungaqaliseki.
Nanso indaba mnumzana Sithole.
Ngiyamuzwa uba uDube kodwa kumento one angafuna ukuthi kudibotha ikhampani kuba ne-tagship ebopha ikhampani ikhampani ithumele i-representative ukuthi iye kwenza khonokho one say i-interview yana ngezinto ezenzakala kuzanu p f isteyiti lena ngathi kukhona ukuthi abenzwe an individual this particular individual yiliphi andoku nantili yasibuse ukuthi izulu umuntu ekhonic angabhala istory under ikhonic kubotha yena. That is not true. It cannot be that way. Uba abantu ngenxa yokuthi ukhulume noGeza, uGeza into ayikhulumayo abantu abafuna ukuyizwa ngenhle kumengakotho. I-overhandedness yesage this time around isisethule. Nxa kuwukuthi ujournalist nabo uphambanisile indlela abayenze ngayo sazomkhuza. But i-accused it cannot be perpetrated.
Nanso indaba mnumzana Dube, kungabe kuphathelane lezo mbusazo yini lokhu ngokubona kwakho?
Kuba umhlanga kakuthina lokhu okukhulunywe ngubaba uGeza yovuthi ngibotshelwa ukuthi wayenza leyo interview waba lesikhathi sokuthi ayibone, waba lesikhathi sokuyichuza, wabona ukuthi ezinye zezinto mhlawumbe ezikhulunyiweyo zingaba zingekho emthethweni. Angitshongo ukuthi azikho emthethweni ngoba umthetho kawubanqumi futhi akekho umuntu kasese phakathi kwethu legqwetha onganqumi ukuthi lezo zinto azikho emthethweni ukwenzela ukuthi kungabi umhlanga wazamukazalisile ukuthi noma ngubani angahamba e-studio uyafika akhulume noma yini. Kufana nokuthi umuntu akusekhinhle aphiphisana kwakayenzayo yiko sengiyikhipha njengoba ngqo enjengokunjalo lani ngiyabesengisanayo nomuntu ongaziphathiyo ngoba ulimi lwami yake ngasani goqa kodwa kakuthi ukudikeleze ukuthi nesebenzisana ngoba kalayikhona umbamsiyekakulazamuuliyitheleleni naleni ngoba kuyaholwa ngomva komuntu okhona ukuthi bakumnyangagwa ngoyi-president uyakhuluma ngo-2028 mina ngizakela phansi kodwa aphinde afike nxa abanye sebekhuluma okunye bathi 2030 lakukhona
Mnumzana Sithole, ungathini ngamazwi kaMnumzana Dube?
Asithi ukuthi ubaba uMhlanga usetholakale elecala, sikhuluma ngendlela yokuthi ebotshiwe, ebotshelwa ecala. Okwenza ukuthi kutagetwe an individual yistate ikuthi kuthiwe amanye ama-journalist lawa alandelayo lawa angayenzi umsebenzi wayo ngendlela okumele ayenze ngayo nokuthi thina lathi thina abalaleli i-access to that information is a constitutional right. So kakhethi ngendlela okho kuzenzakala ngayo ngendlela okwenzakala ngayo ukuthi muphi u-journalist eZimbabwe ongahamba ayi-interview uGeza kumbe omnye umuntu okhuluma njengoGeza
izelitshoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Lo ngumnumzana Witness Dube ilunga lebandla lezano PF obexoxa ecingweni endaweni lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha njalo engomgcini sihlalo we abameli Lawyers for Human Rights velo sithandekile emhlanga o Studio 7.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7, sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Lilalele ku Studio 7 e Voice of America sakaza sise Washington DC. So isikhathi sokuzwa imibono yenu nabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Ziyanisilo sizosinyama sikamthwakazi. Lina abalendlovu lamandla enhlala sezansi. Yabingelela Studio 7 olibingelela ngokhanda lemvu madodo magadla ephindelela njengeload shedding. I-21 elihle ngiyalibingelela lonke basakazi kanye labalaleli bakhona ngegama lenkosi ngidiphila nini mina ngiyaphila. Right. Awu ngiyahleka noma isidumbu silaphana kuyahleka nkosi yami ngiyahleka ngingahleke. Ngendlela engibuhlungu ngakhona isitha esikhulu eMathebeleland ngugawule lo belief lo Malucky Nkomo lo Richard Moyo lo Obed Mpofu yizizitha ezinkulu ezenza abantwana beMathebeleland zidonse nzima. Yibo abantu abayizitha kakhulu abafuna ukuncwetshwa indlebe lezi bake baphapame kakhulu, funa into zethu zingahamba zibe right zisikhulule kulawa malahle sitya kuwemihla le mihla. Sitshiswa yibo laba bantu ngoba yibo abantu abasibulalayo kakhulu. Kodwa ngeke basole labo kangako ngoba bathathela khonale ubokhulu babemuva le eyibo abantu ababekhulumela iZANU-PF.
Njani basakazi kunye labalaleli, mina okhuluma unkosi umfana ophuma endaweni yaseNkayi ngokuhlala ngisePowder Park. Mina bengixele kakhulu ekutheni besicela ukuthi i-government isakhele ama-secondary e-Country Park ngoba sile one. Sifisa ukuthi entshonalanga kwe-flyover sibe le-secondary empompini, ekharavani, esigodweni, phansi ema-13 esigabeni kube lama-secondary ngoba abantwana basokola. Umntwana esuka esigodweni esiye e-Country Park esemakhandeni, abanye balamali, abanye bayaluveka. Besicela khona lokhu ukuthi i-Country Park labantu abaningi kakhulu nxa sikhangela amalokishi namalokishi, besicela ama-secondary ama-government not ama-private adulayo, wonke umuntu oza-afford, besiyakhele noma 4 or 5 abantwana bekwazi ukufunda. So ungangezelwa ama-primary kusiyala. Hhayi, siyacela lapho ku-government ukuthi hhayi lokhu besicela besilungisele, hhayi okunye lokhu siyakubona vele siwasivuka asikukhangeli kangako, sicela ama-secondary. Ngiyabonga basakazi.
Hey Gibbs, linjani lapho Gibbs? Lova kancube lapho linjani? Kodwa lapho Studio 7 athi siyaphila. Lo khuluma ngumbulazi lo Thakazi Protest for Change. Ya, Studio 7 siyabonga indaba elisinika zona ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke ngifuna ukubuza ukuthi kanti indaba zokumthokazi, indaba la khuluma indaba zokumthokazi, abantu bakithi bayabotsha bahlukunyezwa izanu laphana ekhaya, iyabahlukumeza kakhulu abantu be-MRP laphana. So into engifuna ukubazi ukuthi kanti indaba lezi ziyakhetha yini ukuthi likhulumazi, ngoba ngathi igxile endabeni zezanu kakhulu. Ngathi ikhuluma indaba zezanu kakhulu ngapha kithi umthokazi, ayikho into eningakhuluma ngayo yini Studio 7? Siyabonga kakhulu Studio 7, siyabonga kakhulu. siyahlukumezeka emathebeleni ngapha izani yasihlukumeza sibophela abantu alikhulume ngako kanti uhamba njani elikubuza ukuthi ngabe i-management yena ingaphansi kwezanu na yumbuzo engifuna ukuba wazi naye ukuthi likhontrolwa izanu yini ngoba lise-Washington DC khonangapha ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu Dube
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje asiyihluzeni bamama sixoxa ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Singeke ehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umthethwandaba namhla ohle sesinqumo sawo phezu kwesicelo sikaBlessed Mhlangeso ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Siluqhubeke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngesithi lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.